Ooh, 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 yeah. Ooh, 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 yeah. Zula imushonga, vana vane mapanga, ndabai wanova. Amazandi ataka kunai webona. Vano vane mabasa, zula imushonga. Zula imushonga, zula imushonga. Tukai wetoka, pamba panye matare. Ngabatwa nikakanje, kunai webona. Inga nakashanda ndika, nakashanda ndika. Zula imushonga, vana vane mapanga, ndabai wanova. Zula imushonga, vana vane